chikichinha, 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 chinha, chinha. I should know, dilo pe chai shano. I should know, dilo pe chai shano. Jo banwa chan chore.